Hello mama.
Hello mwanangu. Wakadiko mwanangu.
Ndiri boza angu murise yakazere mukomana.
Ah mukomana asati asvika asi ndinoimba mazuva mashoma anotevera anenge asvika zvake.
Ah what it is looking beautiful.
Ayo andinotenda waita basa mwanangu.
What it bye.
Bye bye.
Black boy.
Fool. No one knows tomorrow. When I saw the man, I saw the way it is. We sent her in the movie. Tell me what I saw. Chimney. No grand idea. That is steps ahead inside the move. Was an easy to be ruined. Kwafeda confusion sana nyura cause I know ntemba nini. Yeah, andiro azoti ndiyero imwana wandakabereka ndizvere izvi zvaiverenga shanda sebenzi ndosaka ndichigara ndakarembera pfungwa dzinogara dzakaremerwa fou amandondo ari ndikasafone muke namuchi eno ndichengete everyday. Nukutedzera zvamandudza nchiri mulane. Namacho eno ndichengete everyday. Nehora dzatinosangana nazo dai ndiri weak ndaira give up. But now ndonzwisisa kuti pese panongoitira mistake ndinenge ndichodzidza. Ndigete kuti loud ndiri react forward ndiri verse andtore ndisinopiwa. Andikiswe muround ndanivunduke feeling andigumbuka ndtore ndisinopiwa. Four. No one knows tomorrow. Vanozoti mangwana kune. Saka zvandoita zvese ndera nemoyo. Tiramai wangu sazochemeneni. Ndokuti ndaridha test steps ahead inside the move. Usandiziye kuti mberi kune. Kwafeda confusion sana nyura. Cause I know ntemba nini. Yeah. Andiro azoti ndiyero imwana wandakabereka. Ndizvere izvi zvaiverenga. Shanda sebenzi ndosaka ndichigara ndakarembera. Pfungwa dzinogara dzakaremerwa.
Amai vangu, ndimi zvose zvangu.